vanhu makumi maviri vakafa mutsaona iyi yakaitika pedo nemhandama wekwachivi nezuro zuva rodoka. Mumwe mugari wekwamadamombe kwachivi amai chenai mwoyo Maguyo vati zvinorwadza kuti vanhu vakawanda kudai vakafa vari mumugwagwa asi paine mitemo yakadzikwa inorambidza motokari kufamba nzendo refu.
Patsaona yakaitika yeGrand Via iyi ndinoona kuti mapurisa haasi kuita basa rawo. Mapurisa ari kutokonzeresa kuti motokari idzodzo muchikasvika ilode. And I think vanhu ava vakaisa edha ndedzemapurisa bhozi takaudzwa kunzi hakuna interstate traveling. Saka how come kuti Grand Via inga ine vanhu 20 yakapfuura maroadblocks waya? Mapurisa ndo ari kutokonzeresa nokuti dai vaigona havo kuti masoja asandoga. I think that was going to be okay.
Izvi zvatsigirwa naamai Netsai Mashanda avo vanoti mapurisa kunyange pasina nyaya dzemutemo welockdown vakatadza basa ravo nekuti vakabvumira motokari yakanga yakatakura vanhu vakapfurikidza kupfuura paroadblock izvo zvinoita kuti vanhu vakawanda vafe kana pachinge paitika nzodzi mumugwagwa.
Indoona kuti mushikashikaka kana kuti as a family pane nhamo dzinoitika pane zviro kakawanda zvinoitika vanhu vakafamba vari vashoma motikari hatizorasikirwi navanhu vakawanda zvakadai. Izvi hazvimbotombonakidzikana because mapurisa vari kuregerera vanhu vachipinda parodhi vari overloaded zvakashata kudaro. Saka haiwa izvi ngazviperese. Mapurisa haasi kugona basa, ndonyaya iripo. Mapurisa haasi kugona basa.
Mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vati vari kuferefeta pose panotariswa mota nemaroadblock akapfuurwa nemota idzi mumugwagwa wemasungo zvichavana nezuro kuti vaone kuti chii chakaitika mozotora matanho akasimba.
Inyaya yaroto yatotoongorora kuti chii chakaitika nezuro. Kana vakapfuura paroadblock yavakapfuura nayo kana pacheckpoint tikangozviona tiri kutora matanho akaomarara kumapurisa iwayo.
Mutevedzeri wemutauriri wemtc alliance vaclifford slatwayo vati vanochema nemhuri dzakarasikirwa panjodzi iyi asi vanopomera mapurisa mhosva yekuita uori vachityorawo mutemo yelockdown munyika.
Vakomana nevasikana vanonga vari murodhi muya mapurisa kazhinji kacho inyaya dzokuda kuzviriwana zviwanikwa kuti vawana choko mhomwe nezvakasiyana-siyana nokuti zvinokatyamadza kuti panyaya yakadai mota iyo yakatofuura nepamaroadblock. Maroadblock mapurisa achitoona kuti mune vanhu vakawanda sei mota imomo zvinhu zvakadii. Isusu hatizonyanyi kukurudzira zvakadaro nokuti mapurisa anofanira kuita basa ravo risiri basa rekudisturba asi basa rekuchengetedza mutemo nekuchengetedza vanhu nekuchengetedza zviwanikwa zvemunzvimbo. Saka izvi zvinotiratidza kuti mapurisa ivavo havana hanya nezvese izvozvo. Vane hanya nekupuwa mari yechoko mhomwe, vane hanya nekungotarisa kuti vawanei kubva pakugarira murodhi kwavanenge vachiita.
Mutauriri wesangano rinoona nezvekufamba kwakanaka mumigwagwa reTraffic Safety Council of Zimbabwe vatatenda chinoda vati vatyairi vanofanira kutevedzera mitemo yekuchengetedza upenyu hwevanhu mumigwagwa.
Chokutanga, mota dzega dzega dzatinenge tichityaira dzinotarisirwa kunge dziine inoicapacity kuti munopinda vanhu vangani. Zvino wish iyo ine Grand Via zvoita sechiminibus kuita vanhu 23 pofa vanhu 20 out of 23 zvakatodarika vanhu vakashaika necovid muzuva irero. Zvinogwadza. Ndopandati ndogara ndakatavura ini chikuru hakuzi kufema, chikuru kufunga. Kana ava vava vafunga zvekufamba kunge vanga vari kufamba havazi mapublic service vehicles. Yes, nokuti pakanzi intercity travel zvora kubva mumasvingo kuinda zvichavana hazvitendegwi nguva ino. Kusvika masvondo maviri apfuura vanhu vachizama kudzivirira utachiona hwecoronavhairasi. Zvino ava vakaita musika hwa
Zimbabwe iri pasi pemutemo yelockdown inoramidza vanhu kufamba kana nguva dzinobvumidzwa kufamba dzadarika. Izvo zviri kupa vakawanda kuti vapomere mapurisa mhosva yekutadza kuchengetedza mitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.